Vamunangagwa vashoropodza zvakanyanya makanzura eguta reHarare vachiti havana chido chekusimudzira upenyu hweveruzhinji vachiti vakangopinda pazvigaro kutsvaga upfumi. Vamunangagwa vatiwo chaive chishuviro chemushakabvuwa chidhau vaive gurukota redunhu reHarare kuona budiriro kweguta asi vakati havaoni izvi zvichigoneka.
During his tenure, the Harare City Council provided high quality and reliable services to its residents. It is most unfortunate that the achievements and legacy of the likes of the late engineer Chidao have been ruined by the current crop of City of Harare councillors. These opportunists have no affinity to improve the quality of life of our people and instead continue to abuse their public positions for personal expediency. This trend should not be allowed into the future.
Panguva yavaiva meya weguta reHarare kanzuru yaipa maservices akanaka kuvagari, asi zvose zvaitarisirwa naengineer Chidau zvakakanganiswa nemakanzura eguta reHarare. Vanongoda kuzvipfumisa, havandiende kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Izvi hatifaniri kuramba tichizvitendera.
Vatiwo apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya zvakakosha kuti veruzhinji vavhotere bato ravo reZANU-PF kumakanzuro emumadhorobha nekumamisha, vachiti makanzuro mazhinji anga aurayiwa nevanhu vekumapato anopikisa avo vange vari kuvhoterwa nevanhu, vachiti vanga vasina budiriro yavanga vari kuunza. Izvi zvatsigirwawo nemukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba, avo vatiwo ava oni makanzura eHarare aine hanya nenyaya dzebudiriro.
Mashoko echokwadi, ngekuti tikatarisa zvinenge zvichiitika pakuronga kwemakanzelas, mapolicies nezvisungo zvavari kuita hazvisi kusimudzira guta. Zvinoita sekuti zviri kungotsvaga mikana chete yekuti wagone kuenda kumaworkshops nekungoramba wari mumagakawa. Tinofunga kuti kanzo inofanirwa kutarisisa nyaya yekuti inokwanisa kuwandudza sei chimba chakavakwa munguva yeRhodesia, inokwanisa sei kuwandudza magariro e1 vachishandisa maresources avanawo.
Asi kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziwore vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanoda kungosvibisa mapato anopikisa, vachiti bato reZANU-PF ndiro rauraya makanzura akawanda munyika kusanganisira kanzuro yeguta reHarare.
So ZANU-PF interference, mismanagement, no corruption ndozvakonzera zvichakonzera kuti izvo city ino itadzo kuita Redcar City. Nyangwe tichiedza nepatinogona napo kuti zvifambe, but interference yavo necorruption ndiyo inokonzeresa. Munoziva imi kuti izvo vanopana matenda macho zvavo ikoko vachiisa mapurize akawanda chose, majoini venya the same recently makawana papomona. So ivo ndivo dambudziko. Kusika ZANU-PF yaenda, hakuna rimwe city rinomuno Zimbabwe richaita Redcar City or town. Hazvigoni. Citizens ngavabatane varedzidzo kuvhota vobvisa ZANU-PF. Notinge tine taundi nemaguta akanaka akachena anogarika.
Vamunangagwa varumbidza vachitausa muzvina bhizimusi aida nyika yake. Vakurudzirawo vemabhizimusi kuti vakoshese kuvaka nyika, vachiti izvi ndozvaitwa nemushakabvu. Vamunangagwa vatiwo kune vamwe vasingadi kuona budiriro yenyika pamwe nebudiriro yehurumende yavo, avo vavasina kudoma nemazita. Vatiwo hurumende yavo haidi zvemirizhonga uye inoda kuti vemabhizimusi musi vauye kuzouchika mari yavo munyika. Mumwe mugari weMuHarare vaCuthbert Jeff vatiwo guta reHarare rarasikirwa zvikuru, vachiti vachidhawo vakatungamirira guta reHarare vachiri mudiki.
Kurasikirwa nekuti anga ari mutungamiriri wekutoti vakatombotitungamirira semagariro atakamboita navo tichigara kuno kurukishen rwedu rwofa kwose, vakazoita MP mukambuzuma vakazomutungamirira futi Harare chaiyo. semunhu anga ari munhu mukuru wekutoti zera ravo vakatungamirira Harare vari mwana mudiki zvekutoti chinhu chokungoti taraskirwo hedu asi tinongochemonetarizwa tongoti ngavazorori murugare
vachidhawo vakasarudzwa kuva kanzura wekambozuma ward 1 muna 1981 vakazoitawo meya weHarare muna 1984 vasiya mudzimai Sipiwe Chidhawo nevana vatatu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.